ndezvechokwadi kuti Zaki yasunga meya veVictoria Falls vasungirwa nyaya dzefraud zvichienderana nenyaya yekuti pastendi yavakadiya vakawana havana kubuyisa pachena kuti stendi iyoyo yange yakamira sei. Saka ndo masungirwo avaita okuti tinoiti ifraud iyoyo. Muchirungu tinoiti you did not disclose to a principal personal interest in a transaction. Zvichireva kuti havana kunge vakaudza vakuru vavo kuti vanga vane chokuita nestendi iyoyo. Zvamunongoziva kuti vese vakuru vakuru vanofanira kunge vachidisclosa inonzi interest. Ivo havana kudaro. Ndozvavasungirwa, saka vasungwa.
Saka ivo vadzamini varipi pari zvino uye vanotarisirwa kumira mudare riini?
Vari kutarisirwa kuti vachamira padare redzimhosva. Saka pari zvino vaendeswa kukambo yamapurisa kuhange.
Ndiani anga ari muridzi westendi, Komishina Makamure?
Zvakawanda zvacho pari zvino handina information yakanyanya kuwanda panyaya iyoyo. Zvese zvichazobuda kumatare edzimhosva. Zvandinoziva pari zvino ndezvekuti stendi yavakawana iyoyo handina kufambiswa negwara rakanaka. Zvanga zvine uori mukati. Asi information yakawanda pari zvino ndanga ndisati ndava nayo. Asi mafambiro akaitika kuti vawane stendi iyoyo hazvina kufamba negwara rinotarisirwa. Panenge pakaita uori.
Takanzwawo Zaki ichichema kuti iri kuita basa rayo rekusunga, asi kumataro uko vanenge vaine zvigaro pamusoro vanenge vari kuzongosvikuregerwa nematare edzimhosva. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedanho iroro?
Isusu bumbiro guru remutemo constitution inotipa simba rekuinvestigeta nyaya dzeuori nekusunga vaya vanenge vari suspected kuti vakaita uori. Nyaya dzokuzoendesa kumatare edzimhosva nekutongwa kwavanhu inyaya dzenational prosecuting authority nemakotsi edu. Iye zvino kunyangoti tinenge tichitaurirana zvakanaka neNPA takasainirana inonzi memorandum of understanding. Saka patinenge tichiferefeta nyaya dzedu tava kukwanisawo kunge tichikonsalta kana kushanda navanhu vekuNPA kuti patinopedzisa dhoketi redu rive dhoketi rinenge rakasimba. Ende tiri kuonawo mazuva ano kuti NPA mhosva dzakati wande dzinenge dzakuendeswa kumatare edzimhosva. Taona paita improvement panyaya idzodzo. Takuona mhosva dzimwe dzakati wande dzichiendeswa kumatare edzimhosva neNPA. Saka tichangoramba tichingopenda tese panyaya idzodzo kuitirawo kuti nyaya dzakawanda dzikwanise kuva dzinofamba zvakanaka kumatare edzimhosva.